Ini ndini jonga kande miri nchiti eino imsore naudza nasi chipiri kurume 29, 2016. Urumende ino tipane makamba ni mashoma ekunze kwenyika ashitsa kwa iri urongwa wawo wekutevedzera zvinodiwa nemutemo unoendesa upfumi kuvatema. Studio 7 inotarisa mamiriro akaita nzara mudunhu remashonaland east. Vechidiki vezanu PF kumanikaland vogadzirira kufora kwevanhu vanosvika miriyoni imwe chete. Muna chivabvu vachiti vamugabe ngavaitwe mutungamiri kudzamara mwari avatora. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanosungwa nemapurisa muHarare. Muchirongwa cheThe Connection tiri kutarisa dambudziko reHIV muzvikoro zvepamusoro-soro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave.